Prezentam sa ora evo kutsi konete kanane nia etarudzo. Aka tanga pakatanga yekadie zvabo republic, republic yebo maizine kutsi. Tese parato ma election pare pakone pakutai waka pane zvakai pauri chika uya pane varenga vakunga pare vakatatani zvona ngomo tsaka vanda vanenge sole tikagana tekere vana Margaret Sobo kufamba zvakadaro nokutaidza vakudzani yaida kungoramba iyo ino ino tarisa kusima ene chinoda kutaidza sei prezidhamisa vati nguva iyoyo yesarudzo tinenge tichinamira zvakanaka uye tisinga zvinhu zvinyarawo panyika yapera tava kuda kutanga kushandira kuti tigadzirise nyaya dzekuti sarudzo dzoitwa sei panyika saka vanga vaine 2024 zvinoreva kuti pazvinhu zvavo izvozvo hapana kana chimwe chinosara chisina kugadziriswa kana tichazi maelections yedu kana sarudzo dzedu dzifambe zvakanaka zvo zvabudiswa navatamisa nakuita vatasa pano nzvimbo yefrance
maprinciples aya akanangana nani
maprinciples aya akanangana nenyaya yekuti pane zvinoda kuchinjwa paconstitution kozoita zvinoda kuchinjwa panyaya dzekuti tine manager sei maelections kozobazve zvinoda kuchinjwa panyaya dzemitemo wekufambisa kwenyaya dzesarudzo
zvavabudisa izvi zvoendeswa kupi
zvavachaita nezvekuti zvichashandiswa nenhengo dzeparliament dzedu dzemdc kugadzirisa mabills anozoenda parliament dzaanozopetsira vamutemo kuti paite zvinhu zvakadaro zvichinjwe tinorangarira kuti zvani taonawo ungwaru hurimo pamaprinciples anozona president nezvenzamikana.